United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 4 zvita 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Kana ticharangarira Deep Sloot ndoiye hazve yakambourawa futi mumwe muZimbabweni zvakaita mbiri yakanga isina kuita chimiro chakanaka noElvis Ncube. Ende takaona zveve Operation Dudula vaivamo kukwera zuro.
Zimbabwe Exiles Forum yoshishikana nekurayiwa uye kupiswa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvakaurayiwa kuDeep Sloot.
Zvinenge zvatipesanei nezviri kutaurwa navaridzi vemari pamwe chete novesangano guru reUnited Nations vakamiririra nyaya dzedzidzo dzavana.
Imwe nyanzvi mune zvedzidzo inokurudzira hurumende kuti ishandise mari yezvedzidzo yairi kubatsirwa nayo mune zvakatenderanwa.
Tiri kuzoramba tichitadza kupa yatinoti quality public education. Zvetakatarisa kuzvipatara budgetiri rakatadza kumita yatinoti Abuja declaration.
Rimwe sangano rinomirira vararidzi rinoti urongwa hwebudget regore rinouya rakaparurwa negurukota rezvemari huchakonzera kuti vana vasawana dzidzo yakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum rinoti riri kushushikana zvikuru nemashoko ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zviri pakati pevanhu vakapondwa ndokupiswa munzvimbo inogara vazhinji yeDeep Sloot muJohannesburg. Mapurisa emuSouth Africa ayo ari kutenderera munzvimbo iyi achiferefeta zvakaitika anoti ane chinangwa chokutongera vakaponda ava rufu akavabata. Munzvimbo yeDeep Sloot ndimo makapondwa nekupisirwawo chimwe chizvarwa cheZimbabwe mushakabvu Elvis Ncube gore rakapera. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weZimbabwe vaHenry Hama dziripi kuti tunze divi ravo. Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti nyaya iyi ichiri pakati pekuferefetwa.
Vawande, hatisati nyanyoziva nechiitiko nezvechiitiko ichi, asi nhau dziri kungoti kune 4 vakaurawa kupera nezuro usiku, koita 5 vakaurawa nezuro. Ende zvese izvi zviri kuitika vachinenegwa mhosva dzokuti ndovapari venyaya kana mhosva dzinenge dziri kuitika muDeep Sloot. Kana ticharangarira Deep Sloot ndoiye hazve yakambourawa futi mumwe muZimbabweni zvakaita mbiri yakanga isina kuita chimiro chakanaka noElvis Ncube. Ende takaona zveve Operation Dudula vaivamo kukwera zuro. Saka kazhinji ukaona pachiita zvipoka zvinenge zvichimira nama South African panenge vachiita zvinhu zvakadai kazhinji panoita fungiro yekuti ndo vanenge vachikurudzira hatisi hedu kuti ndo vari kukurudzira asi paunenge uchiona vachifamba vachiita mamanifesto okuvenga maforeigners kana kuti zvizvakwa zvezvimwe nyika kazhinji ndo paunoona pachiita fungidziro yekuti vanenge vachi vamunyadza acho saka zvino zvatinongogwadziwa asi tichaferefeta heduwo nokuhwa kuti zvakamira sei chii chakanyanyoitika asi hazvisi zvinhu zvakanaka tichiinda kusarudzo tichaitiwa gore rinouya muSouth Africa nokuti zvinhu zvinongokonzera kusawirirana nembonga mupopoto nemagarisiro ano akaita vanhu muno
Gweta uye vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vange vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. So ndorapera Britain yakazivisa kuti yakapa Zimbabwe mari inosvika mamirioni makumi matatu nemaviri ane chidimbu kana kuti $32.4 million kubatsira bazi kusimudzira zvikoro asi gurukota rezvedzidzo vatorerai mwoyo vanoti mari iyi ichashandiswa mukusimudzira vanasikana imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi nedzidzo muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio vanoti zvakakosha kuti mari iyi ishandiswe zvakatarwa chaizvo neBritain
chirongo cheEducation Partnership for Education chemari yapiwa hurumende yeZimbabwe kuEducation inosvika $32 million chirongo chakanaka chaizvo zvekare andiko kutanga kuti mari dzakadero dzinge dzichipiwa Zimbabwe kuEducation saka vanoti ivo imari yekuti ikwanise kusumudzira dzidzo muZimbabwe kunyanya kuzvikoro zvepasi pasi zvinenge zvichibetserwa kunge zvichivakurudza mabuildings acho pamwe chete nokunge vachiitirwa mvura ingava yezvibhorani nokunyanyisa chaizvo kuti kuna ana crash kuyo uku vanhu vange vachizokwanisa kuzoenda kuna ana grade 1 vakwanisa kuverenga zvirongwa izvozvo pamwe chete nokunge zvidzidzisa vabereki kuti vanofaniravo kunge vari mudzidzo dzavana nokuti maticha haangazvikwanisi ari woga ndo zvinotaurwa naambassador weBritain kunenge kwabva mari yacho pamwe chete nevokuUnited Nations vakamirira dzidzo dzavana vaDiop vanopupuravo izvozvo kuti dzidzo inofanira kunge ichisimbiswa muZimbabwe asi kusimbiswa kwayo kunenge kuchibvirana pasi kubva mwana asati atanga kuenda kuchikoro kuna ana crash kuyoko pamwe chete nezvikoro zvacho zvinozoenda vana zvinofanira kunge zviri zvakagadzururwa zvichisapota dzidzo yavana
Professor Masocha panoita sekuti pane musiyano pakati pemashoko ari kutaurwa neZimbabwe neavo vari kupa mari mashoko ari kutaurwa negurukota rezvedzidzo vamoyo anoenderana here nemashoko akataurwa nenyika nemasangano ari kudetsera Zimbabwe nemari yedzidzo iyi
zvinozonge zvotaurwa naminister moyo kuEducation yemuZimbabwe kuti dzidzo yemuZimbabwe inofanira kunge ichichinjirudzwa ichisimbiswa chaizvo yakanangana nomwanasikana zvinenge zvatipesanei nezviri kutaurwa navaridzi vemari pamwe chete novesangano guru reUnited Nations vakamiririra nyaya dzedzidzo dzavana nokuti vamwe vaakutivo dzidzo mari ichange yakanangana nokuvandudza dzidzo dzomwanasikana pamwe chete nokuvandudza dzidzo yeZimbabwe dzidzo yeZimbabwe taifunga kuti yakatovandudzwa kare neEducation 5.0 zvekare vauya nemari havana kunge vati ivo ndiye vasikana kana ndiye vakomana vataura pachena kuti inenge iri mari inenge ichishandiswa kuti vana vasanyanyo kudropa muzvikoro varambe vachienda kuzvikoro zvirongwa izvozvo pamwe chete nokuvandudza zvikoro saka ndoda sekuti minister kuti havana kurashika apa ameno kuti vanenge vavudzwawo chiasi zvinenge zviri kunzi izvo zvikoro zvapasi pasi Number one, zvichange zvichipiwa mari dzokugadzurudza gadzurudza zvekare new curriculum yagara iripo isati ichada zvokuvandudzwa asi kuti isapotwe ndiyo zvekare ichange kuchiiswa mari ikoko pamwe chete nokuzama kuita zvirongwa zvinoita kuti vana vechikoro vasarega kuenda kuchikoro saka takatarisa izvi tinoona kuti zvinhu zvakanaka chaizvo asi zvinongonaka chete kana mushandi wacho unondopa dzidzo kuvana achinge achifara achinge achibhadharwa nomazvo ndopatinoti siyanei ipapo nezvimwe zvirongwa izvozvi zvinokuti ini somunhu uri kudzidzo achibvira nokubhizinesi uku tinoziva isu kuti zvinoshanda ndezvokuti mushandi ari padhuze dhuze necustomer ndiye unokosha kudarika vese kuti akasafara paanondopa dzidzo iyoyo kuvana haisviki nenzira yainofanira kusvika saka vashandi vehurumende ava maticha vakasabhadharwa zvinovafadza zvose zvirongwa izvi hazvina kwazviri kuenda nokuti tiri kuona isu kuti zvirongwa izvi hazvina kutanga nhasi chaiita kuti mari dzimwe dzaiinda kune izvozvi izvi zvisabudirira chii mushandi waticha haasi kufara
nyanzvi mune zvedzidzo neupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University muno muAmerica vange vari panhare kuOhio neStudio 7 asi mukuru muhofisi inoona nezvokubudiswa kwemashoko muzanup f vafarai marapira vanoti mari iyi hairevi kuti Zimbabwe haina kutemerwa zvirango vachiti Zimbabwe haifaniri kupema asi kuzviitira zvinhu zvayo yega
izvi hazvirevi kuti hatina masanctions atinopiwa kana kutemegwa kubva kuUnited Kingdom asi zvinongoreva kuti mabasa ava Munangagwa ereengagement and engagement ane pundutso pane zviri kuita zvichizaruka uyezve tinoramba tichiita basa iroro rava Munangagwa reengagement takatarisira kuti pamusoro pekubviswa kwe 32 million zvirango zvoupfumi zvichabviswa tisamirire kupiwa tikwanisa kuzvigadzirira 32 million yedu takasununguka nesimba redu nezvatinazvo sevanhu vezimbabwe
avo vange vari mushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muzanu pf vafarai marapira vari parunhare kuHarare nestudio 7 zvichitevera kuparurwa kweurongwa hwebhajeti regore rinouya negurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Nyuve rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti chikuru chiri kunetsa varayiridzi ndechekuti vachatadza kupa vana vechikoro dzidzo yavanofanira kuwana sezvo hurumende isiri kugadzirisa matambudziko avakasangana nawo mukuziva nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takavira zhou
bhajeti rava Muturi Nyuve chigadza pasi mimba yomusikana asi chatingada kutaura ndechokuti chinhu chimwe chete chiri nani pabhajeti ndechokuti mari yanga ichipiwa iri yamaus iri allowance yaakuzopiwa iri salary or basic salary izvowo zvinopa kuti mari yemaus ibate ichizobatsirawo pamulandigere kana kuti papension
ko kana makatarisa zvimwe zvose munotii nenyaya iyi dr joe
taakutarisa zvimwe zvese bhajeti hariindirani nezvatinoti regional continental neglobal best practice maafrican countries muregion nemucontinent ane agreement yedaka framework wadaka agreement inotaura kuti bhajeti renyika rinoenda kueducation rinofanira kunge riri 20% of the total budget ndiyo budget inoenda kuprimary and secondary education UNESCO inotaurawo kuti budget rinda ku secondary, primary and secondary education no frank richipfuura 22% of the total budget. Asi redu budget iri tinoona kuti riri pasi kana kuti tingati riri pa 13%, saka riri pasi zvikuru kwazvo takatarisa zvinodiwa ku education. Mari iyoyo ye 13% of the total budget haikwani kubhadhara vashandi vari Ministry of Education vanosvika iwo 140,000 pari zvino. Pane deficit yevashandi varayiridzi ye 50,000 inoda kunge ichiemployiwa, mari yacho hapana. Nezvikoro 3,000 zvinoda kunge zvichivakwa. Zvekare pane issue yekuti zvikoro zvinge zvine electricity kana solar. 75% of primary schools hazvina electricity kana solar, 65% hazvina. Saka zvinongoreva kuti tifunge kuti tingazva neICT kuti vana vese nevari kumaruwa here havanga vachikwanisawo kunge vachidzidza zvemhando yapamusoro. Zvichangoramba zviri zviroto. Kuti varayiridzi vatambire mari yakanaka zvichangoramba zviri zviroto.
Izvi zvinoitei kudzidzo yemunyika, Dr. Asho?
Tiri kuzoramba tichitadza kupa yatinoti quality public education. Zvetakatarisa kuzvipatara budget iri rakatadza kumita yatinoti Abuja declaration inoreva kuti health inofanira kunge ichipuwa 15% of the total budget. Tinoona kuti budget rakapa 10%. Maputo declaration ya agriculture inoti 10%. Zvakatadza zvikara because takapa 7%.
Chamunoona mubudget iri chii?
Tinoona budget rava muturi mwe richiwedzera nhamo kuvarombo, nokuti kuna matax akawanda ekufamba pamigwagwa kuterera dzimotikari nezvimwe zvakawanda zvekuti kana une dzimba dzinenge dzichibhadhara 1% kana une property. Vese vane property vanongozopa kuti vopa burden yedzimba dzavo kuvarayiridzi, vakawanda vavo vanhu vamaloji. Saka tinoona chiri chigadza pasi mimba yomusikana. Makwivindi gore ra 2024 namo ichatamba wishu pamusana pavarayiridzi. Hationi tichikwanisa kunge tichipa quality public education nematexa akawanda zvikuru kwazvo akadai. Budget rinoratidza kuti ratidzosera kumashure kugore ra 1894.
Avo vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwachira Zhou, vanoti kusafara kwavarayiridzi kuchakonzera kuti basa muzvikoro risaitwa nemoyo wese. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tine kubatikana kusingaiti bhajeti dzatakapuwa idzi. Nangu nyaya yangu yakanyanya kukoshera pamapasipoti apo. Dai varume, chinhu chinofanirwa kudhura chii chitupa chisingaexpire nepasipoti inoexpire? Yekuti unogona kuitora uchifungidzira kuti uri kuda kubuda kuenda kwakati nekuda kwebasa raunenge unaro semuenzaniso manesi, voramba kukuklira mapepa ako iyo iskapa yako yekuexpire unayo. Varume, izvi zvakuitika izvi hazvitaridzi chimiro, zvinosoresa nyika. Ine handionini kutaura pachena kuti aiwa takundikana mosiya mupa vamwe mukana, chiri chinhu chakaipa. Zvinhu zvakanaka kana makuti mimi nedzimba dzimwe dzakavakwa dzine mari dzakawanda wanda vaakutorerwawo taxi padzimba. Zvonyadzisa varume, makundikana varume.
Dai tisina mapurisa nemasoja muzimbabwe, dai nyika yedu yakanaka, taikwanisa kubvisa mbavha dziruba upfumi hwenyika. Vanatishwaya vanoba godi, njumba yegodi, vongosiya wakadaro, masoja akanyarara, mapurisa akanyarara. Ah, muri zvituta mapurisa nemasoja emuZimbabwe. Musasvika rini muchingeitwa imbwani zvanopiwa.
Alopa Studio 7, alopa Studio 7. Ah, tiri kurwadziwa wedu ene zviri kuita vanhu vezano. Kuuraya vanhu vetriposi. Makambonzwa here kuchimbonzi munhu wezano hafa? Hakuna. Kunongonzi matriposi. Wapedza wogoti hanzi tinofoma nyaya, kunyeba. Zvakamboitika kupi izvozvo? Vamasaya vakashaya. Kufoma here izvozvo zvakawitinesswa oni nyika dzese kuti chokwadiwa masaya vakafa. Zvanopiefuka, mukumbirawo murongeki. Vamunangagwavo kahoka. Ngavambobvawo pachigaro vakura. Pambotongawo vamwe timboonawo kuti zvine zvakadii. Tudashanduko isusu tingori kunoku kujoni kunoku. Ndokwatingori. Kudurochika kuti kotikadzika kumuchatombotangira papi. Vamunangagwavo vasadaro. Vashabangu. Muti kwanire muri kwamuri koko muchiita zvamuri kuita izvozvo zvekutirunura vanhu pavanzira kuda. Tinzwirewo tichi please. Tiriwo vanhu. Mwari haadhaki. Tichakudzokererai zvamuri kuita izvozvo. Vanhu vezvanopiwa.
Makadiko pastudio 7. Haiwa tinofara. Ini ndinoitwa Wellington Pete. Ndiri kuno kuchitungwiza kunoku. Mubvunzo kuvakomana vedu vetriposi kuti tinzwe kuti maelection ongwa akuitwa zvaari kuitwa chavamwe uyo haazorikole futi vanhu here hazvidi mashandisa zita semuweyi ari kungoita pane zvii zvaigadzirirwa zvichaida kuti chavamwe asaite zvaakaita hatisi kuramba tichitenderera here panyaya imwe chete yekuti maelection apera vakomana vedu vahwina vahwina ubva vaitwa rekodhi futi zvichafamba sei ipapo tiriwo kuna vamukwananzi kuti zvinhu izvi zvichafambiswa sei chabamwoyo vamuita sei vamumisa sei kuti asaramba achiita zvaari kuita tatenda
ndirikukumbirawo kuti musvitsawo audio yavo kuna Farai Marapira kuti zvavari kutaura kuti vanoitira vana vezimbabwe zvingani zvavakavaitira pa 46 years zvavakatora nyika ndiri kukumbirawo pastudio 7 kuti munisvitsiro kwavari kuti pamakore 40 something years avakazvimbe zvamupf ichi yawana kuzvitonga chii chavakaitira vana vezimbabwe chii chinooneka kubva mabuilding akasiyana nasmith ndiwawo hapana kana chimwe chatiri kuona chakachinja asi vanongotaura vachingoti vana vezimbabwe musanyengedzwe
Makadiko pastudio 7 apo ndinoda kutenda nenhau dzamunotipa dzakanaka kudai. Ini ndinoda kutaura nyaya yechavamwe iyo yokuti akahwina kesi yake Supreme Court. Izvo tatagara tingodoziziva kuzvingagokona seiko yeEmerson Dambudzo uyo mutungamiri wezano akati kwai we are the judiciary, we are the police, we are the army. Saka chingashamisa chii. Chizingashamisa ipapo kuti nyaya yahwiniwa zvinongofadza ivo asi isi tagara tingozviziva ndo mamiriro azvichaita hazvina basa achatongoda kumuudza Emerson iyo nekabhineti yake ndechekuti ngaazive kuti hapana dziva risingahwi richahwa dziva iroro rimwe zuva vedzasara pabanzi ratsva nezuva
Studio 7. Ndinofunga ndinowana muri vatano zvikuru sevose vari kutipa nhau. But inini ndoda kunyatsonzwisisa kuti uyu zvaari Secretary General, President wepati yake ndeupi kana iye achidefire Chamisa. Kuti TCC yake yainayo chavanguyu ine umwe President asiri Chamisa here. Mbomubvunze yamubvunzo munhuye utinzwe kuti and the president wake ndiani because iye ari kuti is a secretary general so president wake ndiani toda kunzwisisa because uyu munhu kwavo achakonzeresa zvinhu zvatasingafaniri because isusu as a Christian country tichida kutevera zvinhu zvechikristu but akuda kuti titevere zvisiri izvo
muri sei Studio 7 kupembera tingangopembererawo zvedu two years dzaiswa ndovamutsova nedhi minister of home affairs but chataifana kunzwa chaizvozvo ndechekuti after 2 years dzacho idzodzo dzinenge dzapera chii chimwe chichaitwa zvatovharana here 2 years kana dzinenge dzapera idzi kana kuti tichazopiwa dzimwe another 2 years ndisi kunziva ipapo muri seve Studio 7 apo netimu repachipinga apo mese Christmas yakanaka. Ngatipinde kama road mufambe zvakanaka ma cross border.
Katerera ku Studio 7 tichitefenyura tiri ku Washington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky nezuro vakatenda mapazi ehurumende yavo nevanhuwo zvavo vari kubetsera Ukraine muhondo yayo neRussia. VaZelensky vakatenda vanoshanda panodiwa rubetsero rwechimbi chimbi kana kuti emergency services, mapurisa, National Guard nevamwe. VaZelensky vakati zvinokosha kuti vanhu vose varambe vakashinga uye pakupera kwesvondo roga roga vachikwanisa kuti vakabetsera neimwe nzira mukudzivirirwa kweUkraine. Vanhu vana vanonzi vakafa nezuro, vazhinji vakakuvara zvakaipisisa nezuro mukereke yeRoma iri mune rimwe dunhu rinogara vanhu vechiMoslem vazhinji kuchamhembe kweFilippines. Mapurisa anoti njodzi iyi yakakonzerwa nekuputika kwebhombu rakadhubuka mukereke panguva yemisa. Guta rikuchamhembe kweGaza reKhan Younis riri kurohwa nemabhombi akawanda anobva kumauto ekuIsrael. Zvinonzi mauto eIsrael ari kurwisa nzvimbo iyi zvakaipisisa. Nzvimbo yeKhan Younis iyi ndiyo yakanzi neIsrael vanhu vaende kunowanda ikoko vakatanga hondo muGaza.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Exiles Forum yoshushikana nekuurayiwa uye kupiswa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvakaurayiwa kuDeep Slot. Imwe nyanzvi mune zvedzidzo inokurudzira hurumende kuti ishandise mari yezvedzidzo yairi kubatsirwa nayo mune zvakatenderanwa. Rimwe sangano rinomirira vararidzi rinoti urongwa hwebudget regore rinouya rakaparurwa negurukota rezvemari vamutori nhuve huchakonzera kuti vana vasawana dzidzo yakakwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Kawande ndichikusiyai murume wako maChris Gande nenhau dzeEastern Bell.